Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 Nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere chegwirikwiti munyika vapezana nemakumi mashanu nevanomwe 157. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yasunga nhengo yeparamende yegokwe nembudziya va Justice Mayor wajajena nevamwe vana vachivapomera mhosva yekuchenesa mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti kusvika nezuro chipiri vanhu vafa nechirwere chegwirikwiti munyika vavezana nemakumi mashanu nevanomwe 157. Vachiti pari zvino vanhu vane chirwere ichi munyika vanoita zviuru zviviri nemakumi mashanu nevatanhatu 2056. Chirwere chegwirikwiti chiri kupararira zvikuru muZimbabwe. Amai Mutsvangwa vakati hurumende iri kuwedzera uwandu hwevanhu vanobayiwa nhomba uye ichadzika mitemo wechimbi-chimbi kuti pawanikwe mari yokurwisana nechirwere ichi. Amai Mutsvangwa vanoti hurumende ichaitawo hukuru nevakuru vemamwe makereke, vakuru vemumaruwa nevana chiremba vechivanhu kuti vabetsere mukukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba. Izvi zvinouya panguva iyo hurumende yanyevenyutsa mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Hurumende nezuro yakazivisa kuti vanhu vachamira havo kupfeka mamask kana vari panze, ichiti vakabayiwa nhomba katatu ndivo vanogona kufamba vasina kupfeka mamask. Tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Henry Madzorera kuti tinzwe maonero avo.
Danho rokuti vana veZimbabwe vachimira kupfeka havo mamask kana vari panze panofura mhepo rakanaka zvikuru. Tatatorinonokera. Dzimwe nyika dzakatipoteredza dzakange dzatotora danho iroro kudhara. Nokuti danho iroro rinofanira kutofana kudzidziswa nemanhamba aripo munyika kuti danho iroro richitorwa. Zvakafanana nokuti tiri kuona kuti manhamba zvedu eCovid anga adzikira zvikuru. Vanhu vari kurwara vanga vadzikira. Vanhu vari kuadmitwa muzvipatara vakadzikira zvikuru. Kana iri nyaya yekufa kwakufa vanhu vashomanani pano nepapo, chirwere ichava chatingati izvo pari zvino endemic, kureva kuti chirwere chaakugara chiri pano seflu. Ngatijairei kugara nacho, hapachina chikonzero chokuti tichitreate sechimwe chirwere chishura matongo. Aiwa, izvino chatonhora. Chikadzoka, tinofanira kudzosa mamezhas tona taprotekta vana veZimbabwe. Pandinongofunga kuti pangangokanganisike nyaya yekuti vanoti izvo vakabayiwa nhomba katatu ndo vanofanira kufamba vasina mamask. Aiwa, hatigoni kupasanura vana veZimbabwe. Hapana munhu anogona kuita polisi nyaya iyoyo yekuti afamba achibvunza zvitupa zvenhomba. Tiri vanhu vamwe chete, tinongozadzana pamwe chete. Kana zvaratidza kuti chirwere chakukwirira tofanira kudzokera kumamask tese, tichichengetedzana upenyu hwedu. Pari zvino vangambosasana havo vasina mamask. Danho rokuti muindoors vapfeke mamask rakanaka iprecaution iri kutorwa nehurumende. Ndofunga vacharibvisa mazuva anoteverayo patinoona kuti chirwere chinoresponda sei kumatanho atorwa ezvino.
Dr. Madzorera, pane zvimwe zvamunofunga kuti dai hurumende yaita here pamusoro penyaya iyoyi?
Zvimwe zvingadai zvaitwa nehurumende pari zvino ndezvokungotudza full package yekukontrola kwatiri kuita COVID-19 yezvino. Vangadai vataura nenyaya yesocial distancing. Ichiri necessary here? Ichiripo here mumagwaro edu? Vanhu ngavambosasana. Tingangoencourage government kuti vambobvisa marequirements akaita sesocial distancing, nyaya yekulimita vanhu vanoenda kumapati kana kumudzichechi kana kumichato nezvimwe zvakadero. Malimitations iwayo ngaambobviswa. Nyaya yecurfew handina kuinzwa kudai yakaadresiwa pane mamwe mavhiki apfuura hameno, but kana ichiripo curfew ndoye chimwe chinhu chisina nebasa rese pari zvino chinofanira kubviswa. Saka zvandiri kungoreva ndezvokuti zvehurumbende ngaichingorelaxa zvinhu zvese. Kunyaya kumaports of entry zedu, tofanira kugara tichirangaridzwa nehurumende kuti zvino kuti vanhu vapinde muzimbabwe chii chinodiwa. Nyika zhinji dzakatipoteredza dzarelaxa stereki marequirements adzo pamaports of entry. Hapachina zviya zvequarantine, hapachina zviya zvokuti unofanira kutestiwa uri paport of entry, PCR test nezvimwe zvakadero. Saka tofanira kugara tichingorangadzwa nehurumende kuti zvino tiri papi. Voreducer malevels acho ealertness iwayo kuitira kuti vanhu vambofambavo zvinyoronyoro zvakanaka pasina kukanganiswa. Takamira tichiona kuti denda iri rinodzoka here.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakazivisa nezviro manheru kuti yasunga vanhu vashanu vachivapomera mhosva yekuchenesa mari. Vakasungwa vanosanganisa mumiriri muparamende weGokwe neMbudziya vaJustice Meyer Waltajena, vakuru veCotco vaPius Manamike, Max Monjanji naFortune Molai, uye mukuru wekambani yePierpoint Moncrieff Chiedza Dana. Vashanu ava vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi. Zvichakadaro, uremu hwedhora reZimbabwe hunoramba huchidzika, bhanga reReserve Bank of Zimbabwe richiti dhora rekuAmerica rave kutengwa nemadhora emunyika mazana mana ane makumi mapfumbamwe nemana kana kuti $494, asi pamusika mutema dhora rekuAmerica riri kutengeswa nemadhora emunyika anopfuura chiuru. Nyanzvi mune zveupfumi, muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kutanga yasimbisa vari pasi kwete vari pamusoro, vachiti veruzhinji vakasavimba nemari yemunyika hazvina zvazvinobatsira.
Kutaura kwandakaita pamagold coin iwaya paakagadzirwa akatengeseranwa kushangwiti chete kuti hazvisi kuzovandudza upfumi hweZimbabwe kana kuti hazvisi kuzosimbisa zvekare dhora reZimbabwe sokutaura kwavamangudya, nokuti maitirwo azvakaita ndokungoti magold coin iwayo anonyeterwa kunzi achatengeserwawo vanhuwo zvavo novokunze. Vanhu voenda kubhanga, kubvira inini ndakaendawo kubhanga kwacho ikoko ndikamanyimwa arimo, ndikazowisisa isu kuti anga ari aivo kumusoro chete chete. Zvandakabva ndazotaura ini kuti maitiro iwayo ehurumende eReserve Bank haavandudzi upfumi hweZimbabwe, nokuti anosiya vanhu vakawanda vozvavo vari kuzasi uku vanova ndivo kunyika dzino upfumi hwapamusorosoro, vanova ndivo vanosumudza upfumi hwenyika kuti kana kukaitwa zvirongwa zvinoshandira vanhu vapasava, zvinoshandira varombo, zvirongwa izvo zvokubudirira kwazvo navarombo ivavo vachibudirira kubudirira vokunyika. Takaona isu kuti kana iyo Reserve Bank inogara ichibudisa mamezures zero pano, vabudisa madocument okuti aya mamezure akati makambani achazodini, tichazoita zvakati zvikati, zvinozobudisa kuvandudza upfumi hweZimbabwe nokudzikamisa nokupaurei kuZimbabwe dhora, hazvina kunge zvamboitika izvozvo. Zimbabwe dhora rinogona kungomira pariri papasi kutoita mterende ndefiti inotevera sasa tiri kuona izvozvi kuti kokutsigisa Zimbabwe dhora racho namagodi coin kwavaizvi zvirova matundundu kuti vazozvigona kuri papi
chingaitwa chii apa Professor Masocha
chingaitwa apa ndio chandogara ndichitaura kuti vandinzwe vandinzwisise kuti ngakutangwe kuchiitwa zvirongwa zvinosumudza vapasi zvinosumudza vari kumaruzevha zvinosumudza vasina mabasa ndosaka nyika dzakabudirira dzichipa mastimulus check mari dzimwe nezvimwe zvirongwa zvakawanda wanda kuvanhu vapasi nokuti kana tikasumudzana kubva pasi kumusha uku vanhu havazenge vachimanyira mumataundi kunotsvaga mari isimo kunotsvaga mabasa asimo vachange vachikwanisa kuumba ufumi hwavo vari zasi ikoko kuumba ufumi hwavo ikoko kuumba ufumi hwenyika economics dzavo ivo dzavanoita uko dzokuti kwai trickle down economics ingatange taguta isi kumusoro uko vozoguta vokuzasava sokuvona kwatinoita pamagold coin vakatanga kugadzira avo vozoti havarombo ava akachipa achagadzikwa muna November paachagadzikwa ipapo pachagadzikwa ipapo zim dhora rinenge racho rie ratodonha ufumi hwezimbabwe hunenge husina kuvandudzwa vanhu vanenge vatomora mwoyo kuti ike zvino vava kutitengesera magold coin aya pamwe haana chunhu pamwewo magold coin avakatengeserana iwayo akakona kushanda aya ndo achazoshanda sei saka panenge pasisina trust yokutrusta hurumende trust yokutrusta ivo vereserve bank kana vanobata ufumi hwenyika hwese vanhu vanenge vasina chivimbo navo kuti zvirongwa zvavo zvavanoita hazvitishandiri izvo hazvishandiri hazvivandudzi ufumi hwenyika hazvibetseri zvimudhora nokuti ike zvino kudonha kwaraita mitengo yezvinhu zvose zvichakwiravo zvichiteera kudonha kunoita dhora iroro nakushanda kwezvirongwa zvavo namagold coin kuri papi
tiri kuona kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yasunga vanhu vakati wande pamusoro pekuchenesa mari vanosanganisiravo member of parliament vajustice mayor vachadzena munofungei nekusungwa kwaitwa vanhu ava vaprofesor
chinhu chakanaka kusungwa kwaita vanhu ava asi tinoona kuti vasungwa nezati anticorruption vawanda vari kuramba vachingowanda zvinoreva kuti kusunga chete kuri kuitwa nezati kunobetsera hako asi hakusi kubetsera nokuti vanhu vari kurarama necorruption vakawanda iyi mari zhinji 5 million yavasungirwa iyi asi zviri kuitika pasi apa kana uchida kungozviona woga muzimbabwe zviindire woga unoita zvimwe zvirongwa zvako zvokuda kana kuvaka chaiko unatsokuona kuti corruption yakadzika mii asi zvairi kuita zvidoko doko chaizvo pane corruption iri kuitika munyika tozoona kuti vana nhingi vasungwa hongu vasungwa ngatichiona kuti nyaya yacho inoperera papi
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 Komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa mudare reparamende iri kumusangano wemazuva matatu kukariba uku kwavari kuzeya nyaya dzine chekuita negoridhe munyika mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera
musangano uyu uri kufamba nedingindira rekuti workshop on gold value chain in Zimbabwe uri kupera nhasi mushure memazuva maviri apfuura dzimwe nyaya dzakurukurwa nezvadzo ndedzekugadziriswa kwebhiri rezvicherwa kana kuti mining amendment bill mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa vapolite kambamura vanoti bhiri iri rave kuhofisi yaattorney general richimirira kuzounzwa kudare reparamende kuzozeyiwa gurukota rezvezvicherwa vawinston chitando vakanga varipowo pamusangano uyu vakamirira minister of mines and mining development vamwe vanga variko vanosanganisira vebhanga guru renyika reserve bank of zimbabwe kambani yefidelity printers and refiners uye vemakambani akazvimirira vachitaura nezvebiriri nyanzvi mune zvezvicherwa vachishanda nesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguvu vanoti riri nani pane mutemo uripo weMines Act.
Mutemo uyu uri nani kudarika mutemo uripo weMines and Minerals Act. Asi matambudziko asi kuzopera nekuda kwebill itsvai. Nechikonzero chekuti mining Zimbabwe iko zvinoizvi yanyanya kupindirwa nezvematongerwo enyika, uye zvematongerwo enyika zvinonetsa kuti zvinge zvichiitwa zviri pasi pemutemo. Endewo zvekare tiri kuona kuti issue yekuti inofanira kuti igadzirise gakava pakati pemafama nemamaina inyaya yekuti vazhinji vari mupolitics vane minda yavakatora, saka vanenge vachida kuti minda yavo inge ichichengetedzwa ichiprotektwa kubva kumamining investors.
Vaive mumusangano uyu vakapiwa mukana wekubvunza gurukota rezvezvicherwa mibvunzo. Mumiririri weparamende kumateveleland North Muzvare Sibusisa Dada Masara vakabvunzawo kuti sei makorokoza achisiyiwa kunze munaurirano dzezvezvicherwa. Mumwe wakawana mukano wekutaura mumiririri weglenview kwarare vafare munanganwa.
There is something which is missing. President vanogona vachitaura maissues amamuchitaura. Even a view repichero chara think you an example, you always tell us that president vanogona vachiti hama vachidi. But why is it that zvinotaura napresident azviti? Pane nyaya chiyamida.
Vachipindura mimwe yemibvunzo yevamiririri vaibvunza gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando vakataurawo nevakaungana.
They suggested that why should we not introduce mining as a subject in all our schools. I think it's a good suggestion. Same way agriculture was introduced as a subject. Mining can also be introduced as a subject. We'll check this up with the relevant ministry.
Musangano uyu uri kuitwa panguva iyo bazi rezvezvicherwa rakatara kuti richaisa chikamu chemabhiriyoni mana kubva mugoridhe chete pakati pemabhiriyoni gumi nemaviri avari kutarisira kubata pagore rega rega kubva muzvicherwa. Vanoshanda semakorokoza kuchera goridhe vanochema nerekuti havasi kuverengwa mumupanda wevacheri vegoridhe nemangoda. Kuwo mamwe makambani ari mune zvezvicherwa achinzi anobata vashandi nekuseri kweruoko. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Sangano rinomirira vagari rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukanzuru yechitungwiza. Mukuru wechitrust Muzvare Alice Kuvheya vanoti pane kusaurirana kukuru pakati pevakafanobata chigaro chameya vaKevin Matimbanyoka nemakanzuru mazhinji. Muzvare Kuvheya vanoti vaMatimbanyoka vari kusungisa makanzura asingawirirani navo, izvo zvokonzera kuti makanzura asaenda kumisangano nevamwe. Muzvare Kuvheya vanoti vagari ndivo vari kunetseka.
Makadi zvenyu, ndinoitwa Muzvare Alice Kuvheya, ndinomumirira boka rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust. Muno muguta redu rechitungwiza taita dambudziko rekuti acting mayor vanove councillor Mutimbanyoka vari kurambidza mamwe macouncillors kuti vasvike pahead office kana kuti kuitwe misangano yekuvaka guta redu, uye zvekare vari kurambidza mamwe macouncillors kuti vaise zvichemo zvinosanganisa nyaya dzeservice delivery, nyaya dzekuputika kwemasuweji kumanagement. Munhu ari kuita umbimbi ndoga ari kutonga kanzuro yega zvinova zvisiri pamutemo, zvinove zvekare zvadzorera guta redu kumashure shure. Iko zvino hatisi kuziva kuti todi, uye vanhu vatakavhotera makanzelazi vatakavhotera havasisina simba rekunotimiririra. Ndo matambudziko atiri kusangana nawo muguta medu.
Ko makanzura amakasarudza vanoti kuvanhu vanoti pamusoro pemisangano yavari kuita kukanzuru.
Iko zvino chitungwiza municipality kana kuti councillors vani mwezi inokwana kuita 4 vasina kuita kugara pasi kuti varonge nezvebudiro yeguta. Tikungonzwa mutimbanyoko varingoti vari kuita mameetings asi hatisi kuziva kuti vari kuita nani, nekuti isusu vamiriri vevagari chaiva hatisi kukokwa pamisangano yavari kuti vari kuita. Uye tikunzwa kuti vari kungosungisana nevanhu, nekuti munhu akasumudza musoro ari kubva asungwa, kusanganisirawo macancellors atakavhotera haana si haasisina simba, nekuti vaakutotya kusungiswa. Ukada kuita kusumudza musoro waakuenda kunotengeswa kwaminista, minista vaakuya kuzotonga matongero avo. Zvinhu zvatishungurudza muno muguta medu.
Zvakafamba sei kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa, uye vanozviita sei kana vasina rutsigiro rwavamwe makanzura vari mukanzuro yechitungwiza?
Maita zvenyu, kuti tisvike pazvira apa, chakatanga chaitika ndechekuti taive na deputy mayor akasarudzwa anove kansela Makweza. Pavakaitwa riko kana pavakadzingwa zvisiri pamutemo pabasa mazuva emariko zvacho, ndo pakabva pasarudzwa kana kuappointwa kwa councillor Kevin Mutimbanyoka na Minister of Local Government. Kwakatozongoya tsamba kwakunzi tausarudza vamutimbanyoka kuti vave deputy mayor. Saka mushure mwangu vave deputy mayor, hakuna kuzotora nguva vanga vari meya vedu councillor Love Moma iko achibva vaitwa riko kana kuti kudzingwa basa, ndo pakabva pasara vamutimbanyoka vaacting mayor. Hazvina kumira mushe nekumira zvakanaka, nekuti tikatarisa iko zvino vamutimbanyoka vari kungoita zvavanoda mukanzuro. Havana kana wavari kushanda naye kusanganisa macancellors ese. Zvandaimboreva kuti vakurambidzwa kuuya pakanzuro kuti vaite mameetings, tatione mwedzi mizhinji inotopfuura mishanu macancellors asina kugara pasi kuti vaite meeting varonge nezveguta redu. Saka vari kungoita umbimbindogawo, ada kusumudza musoro obva anotyiswa, nekuti ivo vanobva kubato rinotonga. Saka zvinhu zviri kutiona zvakatiomera isu sevagari, nekuti iko zvino hatina chatiri kuwana mazviri. Ipolitics dziri kungoitwa pachitungwiza municipality, hatina service delivery yatiri kuwana. Munhu wese kubva kuna town clerk mai machona ndi acting mamanager ese, hapana kana a substantive a manager. We don't have a substantive town clerk, hatina substantive mayor, aringoma acting. Saka even kana mari dziri kubiwa ma20 million ari kushayikwayo, hatisina wekuti tinopomera, nekuti wese anenge achiti ndakambenge ndiripo anenge achi vanongoitwa zvekurotetwa. Nhasi kuna nhingi, mangwana kuna nhingi, ndo matambudziko atiri kusangana nawo muguta rechitungwisa. Sevagari taona kuti tatambura guta harina kwariri kuenda nevanhu vari kutishandisa isu vagari.
Avo vange vari mukuru wechitrust Muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7. Tabata mutevedzeri wegurukota rinoona nezvematunhu amai Marian Chombo, asi tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Chombo, tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari muDemocratic Republic of Congo kumusangano weSADC uchatora nzvimbo nhasi namangwana. MuNewsday, sangano reWorld Health Organization rinoti Zimbabwe inofanirwa kuchenjerera chirwere chemalaria, nekuti nyika haikwanisi kuita basa rakakwana mukuchengetedza utano hwevanhu sezvo ichitadza kuwana mishonga. MuNewsday makare, Zimbabwe Congress of Trade Unions inoshora hurumende pakudzinga basa mutungamiri weProfessional Nurses Union vaRobert Chiduku ichiti kushungurudza vanomirira vashandi hakubvumidzwi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiri kuzwe pfungwa dzakawanda panhepfenyuro apa. Vanhu vese vari kutuke musangano zano. Zvoreva kuti munhu wese wasisisi kutaura kuti takutopinda here one party state. Because we say we draka famba, taka ende dukita, taka ende bocha, taka ende buhera. He goes si maduro bangwesi. Even no maruseva ya si. Saka idini ndicha doramba hangu ndiri musangano. Andisi kune one party state. Saka ndicharamba ndaka ndo si grana ne musangano we zanu. Saka nepo iri kushaisha ozve iri kushaisha zvesisi hamusati mwazvona ngokuti haisati yapanyanga saka tode kuti tiite zviro zvekuti mangwana tisazochemaba ngatichiti amwe uyawo kuzanu amwe oendawo kusisisi nepo zvedu isusu tiri vashoma ya inini ndinodzi Brighton Makudo ndiri muno mwamutare
andina bakatwa andina hutane misiri andina bakatwa andina hutane misiri president wedzirai kuti andina office andina zupuko andina mapurisa andina masoja pfumo rangu ndi Jesu chete na Jesu chete tinosvika mweya woshanduko uripo president chamisa 2023 muofisi.
Hello Pastor Joseph ini hapo muri kutaurawo neni kuno. Inoshamisika zvikuru kunzwa kuti hurumende inoramba kubhadhara vadzidzisi. Dai zvaigona Mwari avaite zvakanaka. Nokuti shoko raMwari rinotaura kuti hakuna mushandiri unofanira kuramba kubhadhara mushandiri wake nenzira yakakodzera. Zvino hurumende yedu iyi inokanganwa kuti Mwari vanotendera kuti munhu atonge. Mwari zvendo vanomuvisa. Yafarisa yakanganwa zvakaitwa Herodi kuti wakabuda hoye ari papuupiti. Nguva yavo yadarika, nguva yavo yawandisa. Vari kuita hoye, vari kunyima vamwe mari asvamwati vavo. Mwari ari kuzvinzwa, Mwari ari kuzviona.
Makanyevashamara vestudio 7. Zita rangu zvozi Timothy. Ndinokumbira kumbobvunzawo kuti tinotowawo kuti mapasipoti amiswa kutoresa chii chava kuda kutanga kuita vanamunazvongo futi vava kuda kupedza mari kana kuti chii zviri kuitika pamapasipoti inongonzi michini yafa yafa. Tokumba kuti mumbotibvunza muti zizvo zvakazara tii yanaka here michini yavo kana kuti yemapasipoti.
Makadii pastudio 7 mukadzi anoininda masarira asada kuita politics dzekutsvaka mari zvaari kuita zvokuti kwai ndakanyorera akainde echilema kuti kwai kuna mamai ari kushungurudzwa. Unoona chitanda chemuziso romwe usingavoni chiri mako sei. Vana Mary Chiwenga havavoni zvavari kuitiwa. Iyo zvingataurika pamusoro penyaya yaSusan Mutami yokuti purezidendi ngaadavire zvinhu zviri kutaurwa. Susan Mutami hapengi. Handiti hapengi here Susan Mutami. Saka Linda Masarira kana achiti unoda kuita seanogona kugwira kodzero dzavanhu seasingatauri kuti nyaya dzachona dziteveregwe, purezidendi ataure nyaya yake kuti chii chakaitika pana Susan Mutami. Asada kuonekwa nana hakainde, asada kuonekwa nana HH. Ndo nyaya toda kumuzivisa iyo kuti asaita politics dzokutsvaka mari achida kufamba achionekera kwose kwose.
Shanduko muZimbabwe. Makadiko vateereri vese vanoteerera Studio 7 nevashamarari vedu veStudio 7. Inini ndiri kutsutsuma nekunyunyuta apo pamaranga apo pa police station yepatonhora yapo. Vari kuregerera vanhu vachipara mhosva vasingavateveri kana kuvabata. Iye zvinezvi pane mwana ane 9 years akatemwa nedemo, asi nechavaita hapana. Dzatokwana 4 days ari kudya nekumwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri. Ndiri muWashington DC, ndini tanonoka wande, ndichiti moshera zvakanaka.